yeye yatatangira pane makampani na vanhu vayava tinoziva kuzimbabwe kuti vakaiswa pamasanctions list nehurumende yeamerica saka makampani iwayo kana vanhu ivavo vachinge vachitumidzirwa mari kubva mhiri kwamakumbo kwakasiyana siyana inenge ichiinda ino mari yacho nomumabhengi kana iri mari yakayaichikuwanya kuti kana ukaenda kubhengi uri uno kuamerica uchida kutumidzira mari mukampani iri kuzimbabwe sezvakamboitika kwandiri nechida kutumidzira mari kugreat zimbabwe real estate kubva mubhengi rangu ini bhengi rangu rinobva razotambidza mubhengi rokuzimbabwe rakaita secbz kuti ichisvitsa kukambani yomuzimbabwe iyoyo asi bhengi rokuzimbabwe rinofanira kutanga ratarisa pamagwaro ayo kuti kambani iyoyo iri kusvitswa mari iri palist here yamafunctions yeamerica saka cbz inenge yakachipomerwa mhosva yekuti dzimwe mari dzamakapfudza dzaienda kuvanhu kana makambani atakatisi musasvitsa mari idzodzo dziri kumafunctions vanhu ivavo vari makambani vava kumafunctions saka cbz inenge ichizviramba izvozvo hurumende yeamerica ichiti aiwa ndo zvamaiita izvozvo saka papana makakatanwa ipapapa vachitsvagirana maloya kuti vanatsokuungurura mari dzose dzakapfuura nomumaoko ecbz nokwadzaienda kuti kwadzaienda kwacho vanhu vacho vava vari pamafunctions here zvichizopedzisira ite zvino kuti hurumende yeamerica yazoona kuti aiwa cbz haina chayakakanganisa mari yakapfuura nomumaoko ayo sebhengi yaienda kuvanhu vatsvene vasina kunge vakaiswa pamafunctions
saka izvi zvinobatsira cbz nenzira yakaita seipi
zvinobatsira cbz nenzira yakati wandei chaizvo hombe yacho ndekuzvichenesa zita rayo kuhurumende yeamerica pamwe chete nezvemubatanidzwa wemari pasi rose kuti aiwa isu tinoita basa redu nezviri pamutemo zviri pachena zvokuti vanoda kuongorora vaya kana kutisungisa tinokupai magwaro edu mose moongorora zvekare zvichinge chakanakira cbz nenyika yezimbabwe ndezvokuti cbz bhengi rehurumende kasakaite zvinhu izvi rabuda mhosva inobva bhengi iradi rabvumidzwa zvino kuchiita ushamwari hwakadzamba hungava hwokukweretesana mari vachikweretesavo ivo nokukweretavo vachichajana mainterest namabhengi ose zvavo apasi rose nokuti pari zvino vakasungwa nokuda kwemhosva yavaitevedzerwa neamerica payange zvino vasungurwa kuchiita zvavo zvose zvavanoda kumari dzavo kungava kukwereta kana kuinvesta kune dzimwe nyika vachikoreti kurima mari kunoku vasununguka saka zvinhu zvakanakira bhengi recbz pamwe chete nokunakira nyika yezimbabwe navanhu vayo vose